Ndino kuchinganidzai nemufaro ini ndini tanonoka wande ichiti yeino misoro yenhau dzanhasi chipiri chivabvu 22-2018 vaimbova gurukota rezvamatunhu avo vange vamboenda muupoteri vasevhia kasukuwere vanodzoka muZimbabwe. Vashandi vemumabhanga voronga kuratidzira mukati memavhiki maviri vachiti havasi kufara nemari dzavo dzemihoro. Mumiriri wemhondorongezi mudare reparamende vaMike Gava vanoshaya. Dare repamusorosoro reSupreme Court rinopa mutongo wekuti nyaya yekuti MDCT chaiyo ndeipi inofanira kunzwikwa kudare repamusoro reHigh Court. Nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzozeya danho reZimbabwe rekuda kudzokera muCommonwealth. Muchirongwa cheLive Talk, The Youth Connection na8pm, tiri kutarisa nyaya yevamwe yechidiki vari kuti havasati vanyatsoziva kuti wovhotera ani. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-4270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.